Vatori venhau vakawanda vataura neStudio 7 vanoti mari dzavanotambira ishoma chose kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika uye havana zvekushandisa zvakakwana. Vanotiwo munyika muchine mitemo inombunyikidza vatapi venhau. Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira Chris Chinaka anoti kunyange hazvo hurumende ichimbunyikidza vatori venhau, vanoshandirwa nevatori venhau havabatiwo vatori venhau zvakanaka.
Tatichikumbira kuti pazuva rano iwe mazuva etotaura vatinoshandira vatarise kuti ivo vakataisana nedzimwe nyaya dzetinozenge tichinetsana nadzo nehurumende, ivo pachavo vakachena here, vangai pane zvavangaitawo here, vane mwoyo inoratadza kuti vanhu vanga vanorarama sei.
Chinaka atiwo zuva reWorld Press Freedom Day rakakosha chose uye izuva rekuti vanhu vese varemekedze vatapi venhau.
Tatichiti ine nguva yekuti munhu wese kubva kuhurumende nevatinoshandira nevetinoturira mashoko vaone kukosha kwevanhu vanotora nhau. Zvichiita kuti petinenge ichishanda zvekureva nokurevana kuite kushoma, kusunga nokusungana kuchinge uchiita kushoma, kwete kuti hatitadzi, tinotadza sevanhuvo zvinowanikwa, asi kana munhu atadza kusunga handikuda kunganzi ndee kunopedza dambudziko.
Chinaka uyo akashandira Reuters kwemakore akawanda atiwo zvakakoshawo kuti vatapi venhau vawedzere ruzivo kuti vakwanise kuita basa ravo zvine unyanzvi. Muzvina bhizimisi munyaya dzemapepanhau vaBasildon Peter avo vakabuda munyika makore akawanda apfuura vakanotanga mapepanhau kuSouth Africa neLesotho vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika panyaya dzekutapwa kwenhau. Vanotiwo hurumende iri kuramba yakasunga masaisai emaredhiyo nematerevhizheni uye vacho vakapiwa marezinesi inhengo kana kuti vanotsigira bato riri kutonga reZANU PF.
Hazvibatsiri and handisi kuona zvichichinja kusvikira tave neimwe hurumende itsva. Saka zvamuri kutoita imi zveStudio 7 zvekuti muri kukwanisa kushambadza muri kunze zvinhu zvinokosha zvikuru, nekuti tikati Studio 7 iuye muno ipuwe resinesi muno toziva kuti hazvife zvakagona kuitika izvozvo. Saka murambai muchiita zvamuri kuitika.
Vaenderera mberi vachiti vakazvipira kuzoshandira munyika zvakare kana zvinhu zvichinge zvanaka. VaPeta vayemura vatapi venhau vari muZimbabwe vachiti vari kuita basa guru munguva iyo zvinhu zvakaoma munyika.
Saka ndinopa kutenda nekufara kuti varipo vari kuzama nepavanogona. Nyika yacho iri kunetsa, yakaoma, ikonomi yaipa, zvese zviri kunetsa muno. Saka kuti ugare muno woita basa rako ndinoti chinhu chikuru, nekuti uri kuisa nyika yako pamberi. Tese tikabuda tikaenda kunze hapara anosara.
Vagarikai Shaunza veCommunity Radio Harare vati vachashandisa zuva reWorld Press Freedom Day kukurudzira hurumende kuti isarambe yakasunga masaisai zvikuru sei enhepfenyuro dzemumatunhu.
Tozanepfenyuro dzenharaunda ndidzo dzinoita kuti vanhu vaya vatinoti vanhu vasina mari dzakawanda vasinokwanisa kuvachienda pamaindaneti vasingakwanisi kune vachienda pamadani mutanda anga achitaurwa panapa vanokwanisa kuvachiwana mashoko kuburikidza nenhepfenyuro dzemunharaunda. Saka kusvika kwava nhepfenyuro dzemunharaunda isu tisaramba tichitaura kuti aiwazve munyika musati masunungoka.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona zvekuburiswa kwemashoko vaWilliam Dewa vati World Press Freedom Day yakakosha chose uye izuva rakakosha chose kuvatapi venhau. Vanoona nezvekushambadzwa kwemabasa musangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatava nemwoyo vanoti pachine mitemo yakawanda chose inosunga mashandiro evatapi venhau. Vati musi wezuva ravo vatapi venhau vanofanira kuramba vachikomekedza hurumende kuti ibvise mitemo iyi. Vanotiwo zvakakosha kuti vatapi venhau vabatwe zvakanaka. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa3 Chivabvu senzira yekurangarira basa rakakosha rinoitwa nevatori venhau pasi rose. Vatori venhau vakafa vari pamabasa pamwe nekukurudzira dzihurumende kuti dzisavambunyikidze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.